Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chivabvu 4 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Tsininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reZANU PF rinoparura gwaro regwara rarichatevedzera pakutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino, kana kuti election manifesto. Mutungamiri weMDC Alliance Van Nelson Chamisa vari kutarisirwa kutaura pamusangano mukuru wavachaita kuchegutu mangwana. Hurumende yeMozambique yotaura pamusoro pekushaya kwemutungamiri weRenamo vaAlfonso Dhlakama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU PF nhasi raparura gwaro regwara rarichatevedzera pakutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino, kana kuti election manifesto. Zvinhu zvakaita manyama amire nerongo mubato iri panyaya dzekusafamba zvakanaka kwakaita sarudzo dzekutsvaga vachamiririra bato iri musarudzo dzenyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashparura gwaro iri mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati bato ravo ragadzirira zvakakwana kuti rikunde musarudzo dzegore rino, vachichasara chete kugadzirisa kusawirirana kwenhengo dzaro idzo dzisiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzemapuraimari. VaMnangagwa vati komiti yepamusoro mubato ravo pakati pemakongiresi yepolitbureau ichasangana mangwana kuti iedze kugadzirisa zvose zvakakonzera kuti nhengo dzebato ravo dziite bata mupfupi bata murefu musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzenyika. VaMnangagwa vati utungamiriri hunobva kuvanhu vakatsoropodza kudzimikirwa kunonzi kwakaitwa vamwe vanhu kuti vakwikwidze vakamirira bato ravo musarudzo dzenyika dzakatarisirwa kuitwa mwedzi mishoma iri kutevera.
Whatever teething problems we have experienced so far, we have noted them closely. This is why we will not announce the final list today. The Politburo will be meeting tomorrow to go through the results in order for us to look at all the challenges that have been faced in the processes of the primaries.
VaMnangagwa avo vatora nguva refu vachitaura nezvemakakatano ari mubato ravo vati nhengo dzebato ravo dzinofanira kubatana pamberi pesarudzo vachiti kuita chinhu chimwe chete ndiko kuchaita kuti vakunde musarudzo dziri kuuya.
ZANU PF ihomwe, tose tinokwana muhomwe yeZANU PF. Asi iwe neni ukada kutora ZANU PF uchiisa muhomwe yako inokupisa ugotsa ugotsa uchingotsa uchingotsa kusvika waibudisa muhomwe mako.
Vaende rambere wa shukuru zravo tu wachakukwiza waka mirra batu ravo msaruzo zekanzuru pamwene paramende kutivachwa gerutsi giro murunyararo kuitra kutivago kwanisa kukwezwa veru jinji kutivavotele batu ravo. Gwaro raparuwa na vamunanga kwa iro rinedingi ndirare kuti unite, fight corruption, develop, re-engage and create jobs. Riku simbara zanyazi kubatana kusimu zira ufumi wenyika kujigiza na nezimwe nyika. Pamwene kuwanisa veruzhinji mabasa, vati wose bato riri kutonga, vacharamba vachiedza kuti Zimbabwe ive neshamwari dzakawanda, kuitira kuti vekunze vagozosima mari yavo munyika, iyo yavati hurumende yavo inoda kuti igokwanisa kuvandudza upfumi hwenyika. Vamunangagwa, vati kana bato ravo richinge rasarudzwa kuti rirambe riri panyanga, vachasimbaradzawo nyaya dzekurima, kugadzirwa kwezvivakwa, dzidzo, utano, kuwanisa veruzhinji dzimba, pamwene kuti munyika muve neutongi hwejekerere, kubudikidza nekugara muchiitwa sarudzo dziri pachena. Papera kuparurwa kwegwaro iri, munyoro anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato iri, vaJulai Moyo, vazivisa kuti matunhu ebato ravo ose, pamwe nevachange vachimirira bato ravo musarudzo dzenyika, vachapiwa motokari itsva dzekushandisa mukutsvaga rutsigiro. Vanhu vave kubuda pahotera yanga ichiparurirwa gwaro iri. Dzimwe nengo dzebato iri dzaenda pamuzinda webato iri dzakatakurwa zvinyorwa zvanga zvitoropodza gurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye pamwe navakazembeka zembe vachinza vana kufambisa sarudzo dzemaprimary zvakanaka kugoromonzi South pamwe nekumazowe West. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mumiririri wechegutu muparamende vaDexter Nduna vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba munyaya yavo iri kumatare. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanduna vari kutongwa nevamwe vavo vatanhatu panyaya yekuita zvemhirizhonga vachitongwawo vega panyaya yekuridza pfuti paruzhinji. Panyaya dzavo mbiri vanduna vanzi nemutongi wedare remuchegutu vaFelix Chauromwe vabhadhare madhora zana panyaya imwe chete uye kuti vagare pamba pavakanyoresa kuti ndipo pavanogara uye nekuti vasakanganise kuferefetwa kwenyaya yavari kupomerwa. Vachitura mutongo wavo vaChauromwe vati hapana chikonzero chekurambidza vanduna mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo mutemo mutsva uri pachena kuti ikodzero yemusungwa wose kuti atongwe achibva kumba. VaChauromwe vati munhu anonyimwa mukana wokutongwa achibva kumba kana paine zvikonzero zvakasimba nekunzwisisika, asi vati vachuchusi vakatadza kupa zvikonzero zvakasimba zvekuti vasapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. VaChauromwe vashora chimwe chikonzero chekuti vanduna havafanirwe kupiwa mukana wekubuda muusungwa sezvo upenyu hwavo huri munjodzi nevanhu vachiti zvinoratidza kuti vanduna munhu wevanhu nekuti vakavhoterwa vakakunda musarudzo dzemaprimary ezanupf izvo zvakakonzeresa mhirizhonga yakaitika. Vanduna vanzi vadzoke kumatare edzimhosva pachatanga kutongwa nyaya dzavo musi wa16 Chikunguru. Vanduna vakawanikwa vaine mhosva yekushandisa pfuti zvisingabvumirwe paruzhinji vanogona kukandwa mujeri kwemakore anosvika mashanu uye vakawanikwa vaine mhosva pamhirizhonga yavari kupomerwa vanogona kukandwa mujeri kwemakore gumi kana kubvisa mazakwatira emari yefaindi. Nyanzvi yezvemitemo yesarudzo uye vachishanda nebazi reelection resource center vaColin Mabago vanoti munhu anorambidzwa nemutemo kukwikwidza kana atongerwa kugara mujeri kwemwedzi mitanhatu kana kupfuura asi anokwanisa kukwikwidza kunyange aine nyaya iri pamberi pematare. VaChibago vanoti munhu akazotongerwa mwedzi mitanhatu kana kupfuura asarudzwa kuve nhengo yeparamende anomira kuve nhengo yeparamende mushure mekuwanikwa aine mhosva. Vachitaura kuvatsigiri vavo pavabuda muusungwa vanduna vati hapana zvavanoitwa nemhandu dziri kuda kuvadzivisa kuve mumiriri wechegutu. Vanduna vati hapana zvokurovera bhora musango kana kuvhotera pasipo muchegutu. Mapurisa ekusolis anonzi ari kuferefetawo nyaya yekuridza pfuti paruzhinji kunonzi kwakaitwa nakachigarawo vechidiki mudunhu rematonaland west vavengai musenge wakakundwa na wawebesa shamu musarudzoze kuchegutu East. Ndaka nila Studio 7 kuchegutu njini ata chiguriwa.
Direct from Washington, the voice of America.
Mutungamiri we MDC Alliance Van Nelson Chamisa vari kutarisirwa kutaura pamusangano mukuru wavachaita kuchegutu mangwana. Vachamisa vari kuita misangano iri kupindwa nezvuru nezvuru zvevanhu vanenge vachibva kubato ravo reMDCT pamwe nevatsigiri vemamwe mapato manomwe ari mumubatanidzwa weMDC Alliance. Mapato aya akawirirana kuti vachamisa vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika vakamiririra mubatanidzwa weMDC Alliance. Mushure memusangano wekuchegutu mangwana, vachamisa vari kubva vasimuka munyika vakananga kuBritain uko vachaita misangano nevatsigiri vebato ravo. Vachamisa vachaitawo misangano nezvipangamazano muBritain pamisangano ichaitirwa kuChatham House neOxford Union. Makomisheni akasiyana siyana munyika anobvuma kuti zvakakosha kuti ashande pamwe chete munyaya dzekusimudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waitwa nhasi muBulawayo pakati pesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nemakomisheni akasiyana siyana emunyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira ega wekupanana ruzivo pamwe nekuziva nzira dzekushanda pamwe chete. Vachipamhenzaniso weZimbabwe Electoral Commission pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission amai Patience Chiradza vaudza Studio 7 kuti zveki inofanirwa kuona kuti sarudzo dzaitwa zvakanaka murunyararo uko NPRC ichiona kuti munyika mune runyararo. Vati nekudaro zvakakosha kuti makomisheni aya ashande pamwe chete mumabasa ekudzivirira zvose zvingakanganisa runyararo munyika.
Isusu se commission tinotenda kuti basa rerunyararo nekugadzirisa mirishonga ibasa ragara riripo richiitwa. Saka tinoda kuti pane zviripo ipapo chichatingaite kuti tichitsimbidzira zvichienderana nemandate yatakapiwa neconstitution. Saka mikana yekubatirana nekushanda pamwe chete yakanyanyisa nokuti mabasa emacommissions kunyanya redu repeace and reconciliation rinoda kuti munhu wese abatane pamwe chete kuti tikwanise kubudirisa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Muzvare Blessing Gorejena, vati waona zvakakosha kuita musangano uyu nekuti kunyange hazvo makomisheni akasiyana-siyana ane chinangwa chekusimudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu hawanzo kushanda pamwe chete nekuda kwekuti hawane mukana wekupana ruzivo pamabasa aanoita. Vati sezvo nyika yakatarisana nesarudzo, zvakakosha kuti makomisheni aya pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira ega ashande pamwe chete.
Meeting yatinayo nhasi iyi ndeyekuti tinzwisisane kuti kana kuri kumacivil society zvii zvirongwa zvatiinazvo, kana kuri kumaindependent commission zvii zvirongwa zvavainazvo, uye mubatira pamwe watingaite ndeupi kuitira kuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe. Tichitarisa kana kuri kunze kuzoenda kumberi, asi nenguva yatiriwo zvakare yemaelections iyi inguva yakakoshera mapato iwaya maviri kuti vafambidzane uye titaurirane, nokuti nyaya dzekodzero dzevanhu kazhinji kato dzinokunyanya kukura kana takuenda munguva dzemaelection.
Vamwe vanhu vapinda mumusangano uyu vabvumawo kuti zvakakosha kuti makomisheni pamwe nemasangano akazvimirira ega aite mushandira pamwe pakusimudzira kodzero dzevanhu. Musangano uyu wapindwa nevamwe vakuru vakuru vemakomisheni aya pamwe nenhengo dzemasangano akasiyana-siyana anoshanda akazvimirira ega munyaya dzekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 PM muhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyurawo pa Facebook chirongwa chedu Let's Talk gati kurukurei. Musa kangamwe kufarira Facebook page redu ReVOA Shona. Makateerera ku Studio 7. Tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Burundi yazivisa kuti ichamborambidza nepenyuro dze Voice of America ne BBC kwemwedzi mitanhatu. Masvondo maviri nyika iyi isati yavhotera kuvandudza kwebundiro remitemo yenyika kusanganisira shanduko mumatemo emutungamiri wenyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vazivisa nhasi kuti nguva nenzvimbo zvavepo paurongwa hwemusangano uri kurongwa pakati pavo nemutungamiriri weNorth Korea vaKim Jong-un. Sangano reZimbabwe Institute of Southern Africa Zimbabwe rinotambira kupiwa kwemaresinesi matatu ekutepenyura padande mutande kuKwese TV neBroadcasting Authority of Zimbabwe, asi richiti chinodiwa kusunungura masaisai kuti vanhu vakwanise kutepenyura materevhizheni pamwe nemaredhiyo emumatunhu. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Kambani yeEconet, muridzi weKwese TV, yakazivisa nezuro kuti yainge yapiwa maresinesi matatu ekutepenyura padande mutande. Nengo yeboard rematrustees emisa Zimbabwe, vaChris Chinaka, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachitambira zvose zvinovandudza kufambiswa kwemashoko, BAZ haisati yatanga kuburitsa maresinesi avanonyanyoda.
Tinotambira zvaitwa, zvishoma, hazvisiri zvo zvese zvatinoda. Tinotarisira kuti pamberi apa pasina nguva yanyodarika hurumende ichange ichiita kuti vanoda kupinda mune zvekutepfenyura nhau, zvekuita materevhizheni, zvekuita maredhiyo nzvimbo iyoyo mukana iwoyo unge uripo.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vati maresinesi apiwa kwese TV ndeye makambani anoita zvemabhizimisi, uye ivo vanoda maresinesi efrequency modulation ayo anoita kuti veruzhinji vawane mashoko nemutengo uri pasi.
Vanhu vemuZimbabwe vane tariro yekuti vapiwe maresinesi ekutepfenyura mumatunhu yatinotiwo macommunity radio licenses. Vanhu vemuZimbabwe vane tarisiro yekuti maresinesi akapatwa neusimba asungunurwe vakwanise kutaura kwese kwavari kuburikidza nekutaura nefrequency modulation.
Vatiwo maresinesi apiwa kwese TV anodhura zvakanyanya sezvo achiita madhora zviuru makumi mashanu pagore, uye rezinesi racho rinoti zvikamu makumi maviri kubva muzana zvemari inenge yawanikwa nekambani yacho zviendeswe kuBAZ pagore rega rega. Vamwe vatichinodiwa kusunungura mitemo yezvekutepenyura kuti pavhurwe materevhizheni nemaredhiyo akawanda munyika.
Tinotaura kuti ipai vanhu masaisai, sunungurai masaisai, mubvise ruoko rwechiuto pari.
Vachinaka vatiwo zvakakosha kuti hurumende ivandudze mabasa enhau nekutepfenyura, vachiti izvi ndizvo zvinosimudzira mabasa ebudiriro munyika. Vatiwo hurumende haifaniri kuona sekuti iri kuitira vatapi venhau dzvene, vachiti ibasa rehurumende kuona kuti vanhu vawana mashoko nenhau dzavanoda. Hatina kukwanisa kunzwa divi reEconet panyaya iyi sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kune veBAZ kuti makambani mangani akanyorera kuti apiwe maresinesi akaita seakapiwa kwese TV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
senzira yekuedza kupezwa vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvota. Sangano re-Election Resource Center rinonzi rakaparura chirongwa chekuti vanhu vanenge vaungana neuwandu huri pakati pevanhu vatanhatu kusvika kuvanomwe vanotakurwa nemotokari kunonyoresa kuvota kumahofisi ekanzuru ari kuna Remembrance Drive kumbare pamwe neimwe hofisi iri mukati meguta reHarare. Sangano iri riri kukurudzirawo veruzhinji vanenge vachida kunyoresa kuvota kuti vafone panhamba dzaro dzisingabhadharwi kana kuti toll free dzinoti 0808-0219. Mumiririri weHarare West muparamende uye vari nhengo yeMDCT Muzvare Jesse Majome vanoti vari kukurudzira vanhu vemudunhu ravo kuti vashandise mukana uyu vaende kunonyoresa kuvota. Ngatinzwei hurukuro yataita naJonga Kandemiri weStudio 7 naMuzvare Majome.
Tinongofatenda neurongwa huu. Sangano rakaita seElection Resource Center vari kushambadza chaizvo nekukurudzira vanhu kuti vandoridza kuvhota vachibva vavabetsera nekuti dhora rekufambisa chokwadi zvinonetsa kuwana. Saka ndikukurudzira zvakanyanyisa vanhu vekuHarare West Constituency kuti avo vasati varidzisa kuvhota mhanya iyi nekuti muchasaririra nekuti mukana uyu uchiripo wakavhurwa mukakwanisa kubatana mukuunganidza vanhu vanoita vatanhatu kusvikira pamwe vanomwe tinokwanisa kurovera runhare kuERC vane rubatsiro rwavanarwo rwekuunza tokuvatyo kuti vane zvemuHarare handingatauro nezvedzimwe nzvimbo neHarare West vanoendesa kuRemembrance muHarare pamwe chete nepasisu havo.
Ko vamwe vasina zvitupa kana mabirth certificate muzvare Majome vari kukwanisa here kubatsirwa kuti vange vachienda kunonyoresawo kuvhota?
Vese vane matambudziko ekunge vasina mabirth certificate kana vasina zvitupa uripo mukanisa rezvino. Kana chakabiwa chitupa enda unomhanara kumapurisa upiwe police report muendazve kwaregistrar general kuno kuHarare West. Ofisi yedu iri padhuze ipa Mount Pleasant vatoriko vari kupa vanhu zvitupa pachena. Vane chirongwa chatanga izvozvi chinosvika ndofunga zvisingakanganisi musi wa16 May. Saka tirikukurudzira vagari vemuHarare West kuti ndapota ngatishandisei mukana uyu tiende tinotora zvitupa. Unoenda une birth certificate yako original nefotokopi yezvitupa kana wakarasa. Asi kana une rimwe dambudziko rinopfuura ipapo ukaenda kumahofisi iwayo vanotsanangura kuti unoita sei kuti uwane. Ini zvakare ndinowanzonyora mazadichi zvifeya kuprovincial office.
Vanhu vemunharaunda menyu muHarare West imomo vari kutambira sei urongwa ihwohwu?
Vatiri kubata vanhu vasvikei vari kufara chaizvo kuwana rubatsiro irworwo rwokuendeswa kufambiswa kunerudzoswa. Tiringotinetsa chete kushambadza mashoko aya kuti vanhu vaziva tinotenda zvamaita mukoma Jonga kuti musi wemukana wekuti tikurudzire vanhu kuti vati wee kunyoresa kuvhota kuchakavhurwa.
Vange vari mumiririri weHarare West muparamende Muzvare Jesse Majome vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi vanoti rufu rwemutungamiri weRenamo vaAfonso Dhlakama rwauya nguva isina kunakira nyika yavo nokuti vaDhlakama vanga vachishanda zvakanaka nehurumende mukuunza runyararo munyika iyi. VaNyusi vati vachakwanisa kuramba vachiita zvese zvavanogona kuitira kuti vanhu varambe vachiitirwa zviri nani. VaDhlakama vakashaya nezuro nechirwere chemoyo asi vamwe vachiti vakafa nechirwere cheshuga. VaNyusi vati pashaya VaDhlakama vange vari pakati pekuronga kuti VaDhlakama vaende mhiri kwemakungwa kunorapiwa. Imwe yenyanzvi dzezvematongerwo enyika inodzidzisa paAmherst College kuMassachusetts Dr. Chipo Dendere vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti chavanoyemura zvikuru pana VaDhlakama kusunga pane zvavanenge vafunga kuitira vanhu vavo.
Zvashamisa vanhu vazhinji nekuti vanga vasina urwere hwangu wataurwa kwenguva yakareba.
Kana mukatarisa mashanduro avakaita nehurumende dzakasiyana siyana munyika mavo uyezve nehurumendewo dzekuZimbabwe, chii chamunoona pazviri?
Ndinoona kunge vaDhlakama vaita as an opposition leader vamwewo vandinoshanda navo vari kuti kuda zvinogona kuunza peace mu Mozambique munongoziva kuti Mozambique yanga iri mu protected civil war tingati kubva kuma late 1980s chaizvo
munoona sekuti ndivo vanga vachitadzisa kuwana chibvumirano chekurega kurwisana
handifungi kuti munhu mumwe chete ndiye ega angakonzeresa asi kuti uona iwo hurumende pamwe vairambawo kuteerera zvaidiwa nebato ravatlakama
imi mukatarisa mashandiro avanga vachiita mune zvematongero enyika munofungei nezvavakaita zvose
panonetsa nekuti isusu tinoti wafawanaka handiti opposition yakakosha nekuti ndovanoita kuti tione zvakaipa zviri kuitwa nehurumende
ko kana muchitarisa upenyu hwavadlakama nezimbabwe munofungei
inini chakanyanyisa kundishamisa pamwe chete ndekundirwadza ndechekuti nyika mbiri idzi dzaarasikirwa nevanhu vaviri vanga vakakosha mune zvematongerwo enyika kuopposition vatsvangirai naivo vadlakama
pane zvamunoyemura here mukushanda kwavadlakama
zvizhinji mweza yavaimiririra vaya vasingatariswe nehurumende kazhinji varombo vari kumaruwa Mozambique nyika ine upfumi hwakanyanyisa endona ndozvaiwanzotaurwa nebato ravo kuti kwese upfumi uyu usiri kubatsira veruzhinji munyika medu zvinhu zvatinokwanisa kuyemura izvozvo asi ndisingazokurudzirewo mamedzo dzavaizoshandisa ne
murayiridzi weDynamos Lloyd Mutasa atarisana nekunyurura kana kupukunyuka apo chikwata chake chiri kupinda munhandare nesvondo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
mutambo neHarare City nesvondo wave wekugumisira pamitambo mitatu iyo Mutasa akapiwa kuti akunde kana kuti anosiyiswa basa pari zvino Mutasa akunda pamitambo miviri neBulawayo City nechapungu zvekuti kutora mapoints ese matatu pamutambo uyu kunomupa rimwe gore ari pabasa pachikwata chine nhoroondo yekudzinga varayiridzi pamadiro asi Mutasa anoti akakundwa neHarare City anotambira nemaoko maviri matano achatorwa nevatungamiri vechikwata chine mukurumbira ichi
sevarayiridzi isusu basa redu nderekurayiridza mutambo zvinozoitwawo nevakuru kana vaonawo zvakakodzera kudaro aiwa iyi timu yedu tese vakawandawo varayiridzi variko kunze vanoda kukocha timu iyi zvekuti isusu tinongotendawo mwari kuwana mukana uyu zvekutiwo kana mukana wedu wapera aiwa tinongotiwo vanenge vasvikawo ipapo vanhiki vavo tinotiwo vablese
pari zvino Dynamos ine mapoinzi mapfumbamwe mapoinzi gumi nemana pasi pechikwata chiri kutungamira makundano aya chengezi Platinum Stars asi Mutasa uyo akamboshandira Kigon FC Platinum neFlame Lily anoti vari kuti Dynamos yabuda murwendo rwekutora mukombe uyu vari kurota asi Mutasa ane basa guru sezvo Dimbare iri pachinhano chegumi mapoinzi mashanu pamusoro pechikwata chiri pasi pasi cheZPC Kariba asi murayiridzi wengezi Platinum Stars Tondera Indiraya haana dambudziko kunge ramutasa sezvo chikwata chake chisati charohwa mumitambo mipfumbamwe iyo chatamba pari zvino madamburo ine mapoints makumi maviri nematatu mapoints mashanu pamusoro peFC Platinum neHighlanders asi iri kutarisirwa kuwedzera mapoints ayo apo iri kusangana neYada muBaobab Stadium mangwana FC Platinum iri muRufaro Stadium neHerentals mangwana zvekare Highlanders icheverawo nesvondo nemutambo wakapfava neZPC Kariba Cape United iyo yakarohwa 1-0 nechicken insvondo rapera iri munzira kuenda kumaGlass Stadium kunosangana neShabani Mine mimwe mitambo iriko yakamira seizvi Chicken Inn vs Blue City Nitrat vs Chapungu Mutare City Rovers vs Black Rhinos Triangle vs Blawayo Chiefs ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tichatarisa mabatirwo akaitwa sarudzo dzemuzano PF tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
Chokuizika tisenda bagu VO.